wish I was American. But akuna ma strike bora kwa kango zara ma gunman. I like to visit but andina mari ye aeroplane. Tenge tirimu ye dumu no mfoma colony ye Britain. Kuzoti tai ndirimu Chinese. Ndrikuto tsenga nyoka kana imba gandaka tojika easy. Ndainaka jwairua ku Jamaica imika. Kutora kuno rasarangu rakuto shika panda katsika. Ndairiwe ku Nigeria pangwe sondi tori oga. Manje ndiriwe ku Zimda kutueta satamba oga. Ndairiwe ku Finland nikifinura nekuita clean. Ndairimu ganani NM maingo ona ne skin. Ndaindaka kurira ku Mozambique nisinga tombo zire taso. Nichigaranda katobatwa zvangu kana neka chaso. I thank God nekusama munhu weku Burkina Faso. Pamwe dai kutora kuno nisinga namate jeso. I'm just proud to be Zimbo. Chero ndakasara msoro tete kunge chimbo. Still proud to be Zimbo. Nyangwe tichigara takana mwase urimbo. I'm just proud to be Zimbo. Chero ndakasara msoro tete kunge chimbo. Still proud to be Zimbo. Nyangwe tichigara takana mwase urimbo. To own a melting pot kwete ma bottles. Only that tinoenda kumusoro kuma topos. Pama natural wonders tinovika ne Vic Foss. Tine edu ma boss kweta na Rick Ross. Laptop and dinner and shy apple. And tine peace hatina ma rebels. Hatina kusikirwa ma greens taka sikirwa peppers. Pa street pane mashija iwe ma popos. Saka kakura musoro ndopa kuzoita chimbo. Zisori chiwona iwe riri mubimbo. Chichabuda apana iwe just keep see. Misozi ya pera saka chichabuda chi. I got a feeling Zimbabwe ndiyo Israel. Apana ishu wengo vere nganyadza na ishu mairi. Mamwe umuri say isusu airi. Cause die I dairi. I raise my flag I ndine full of pride. I open trust ndoja jiri country white. Swagariri team masango tine game park. Kukariba damn revert. Damn your heart. Wakadzi vedu wano shina. Ukavunza ma Niger kana ma China wano kulaina. Kuti wano daka kufura wine ende wano wine. Jinu jesu jiri great, let's just be grateful. I'm just proud to be Zimbo. Chero ndakasara msoro tete kunge chimbo. Still proud to be Zimbo. Nyangwe tichigara takana mwase urimbo. I'm just proud to be Zimbo. Chero ndakasara msoro tete kunge chimbo. Still proud to be Zimbo. Nyangwe tichigara takana mwase urimbo. Chirungu chacho tunochizia kufura varidzi. Ma prophet nini ma doctor mwano tozia midzi. Tine history yedu taka to sign a Lancaster. Sako kada kuita diza ino ita disaster. I'm just proud to be Zimbo. I live simple inzwa chimbo. And just go for the spot pudura pimpo. Mwarano tida zvino chikisa onge show ya tilda. Hambo fakati rasa chiro chikaita saru kuti tilta. I see future ndirikuona zvichibuilda. Chatopoza kwete kumuta. My system, my stickom. Ndakachitaura kudara ndina freedom of speech. As in the speech of freedom. Gonzi mwembel. Boys. Hey.
Proud to be Zimbabwean.